Vangomo avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakashaya muHarare musi wa1 chikunguru muna 1999 vakavigwa paHeroes Acre. Vachinyora padande mutande ravo retwitter, vamunangagwa vati vachaedza kuramba vachitevedza zvido zvevangomo zvekubatanidza vanhu, rudo pamwe nekuti vanhu vagare murunyararo. Vatiwo vangomo vakararama upenyu hwavo hwese vachirwira rusununguko, vakati ndangariro dzanhasi dzinoitwa apo Zimbabwe neAfrica dziri kuchema rimwe gamba rehondo neshamwari yavangomo vaive mutungamiri weZambia vaKenneth Kaunda avo vakashaya mwedzi wapfuura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnston Chirwa vaudza Studio 7 kuti vangomo munhu akabatanidza nyika uye paifanirwa akiitwa mhemberero munyika yese.
He was a good man, akasacrifice dignity yake achimhanyiswa zvaya muchiri kurangarira. Akapfeka dresi, but he came back for the good yenyika. Akati no, let me talk nevanhu vanga vamutreata zvakaipisisa chaivo, zvinonyadzisa for an icon yestruggle yese.
Mutauri webato rezapu iro raitungamirirwa navangomo munguva yehondo vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti vari kurangarirawo vamwe vakuru vakuru vebato rezapu vakaita savadhumiso Dhavengwa navanikita Mangena. Vatiwo sebato vanoshuvira kuti zuva ranhasi riitwe rekuzorora National Holiday kuitira kuti vanhu varangarire nekuendesa mberi maonero avangomo nezvavaishuvira.
Pese paida kuti pagadziriswe zvinhu vaisarudza nzira yekutaurirana, nzira yokusanganisa musoro pamwe chete murunyararo, kunyangwe vaikwanisa kuti vasarudze dzimwe nzira dzakaita sedzemirizhonga kana kurwa kana kuchisidzirana, asi havana kuda kusarudza nzira idzodzo. Vakasarudza kuti pave norunyararo, zvinhu zvigadziriswe mukutaurirana zvakanaka pasingazove nemavanga.
Vati vachibwe chitedza sekuzikanwa kwaitwa vangomo munhu aisema huori.
Handifungi kuti munhu angachazvibvumira kakuti angachafara nazvo dai vachiri vapenyu. Kunyatasa zviri kuitika nhasi uno munyika, paona vari kumbunyikidzwa, kodzero dzevanhu hadzisi kutevedzerwa, hadzisi kutevedzerwa, constitution chaicho haisi kuteverwa, and economy yeZimbabwe chaiyo yapaurwa paurwa haichakwanisa kuti ishandire vana veZimbabwe. Handi zvinhu zvavaizokwanisa kuti vapfumirane nazvo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokoshesa zvikuru basa rakaitwa navangomo, vachiti munhu aida kuti vanhu vagare zvakanaka vachikwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndondo zvakarwira Dr. Ngomo nevamwe vese vanga varipo panguva yacho. Izvi zvinotiratidza kuti vanga vane chido nekuti Zimbabwe iendere mberi, vanga vane chido nemwana waZimbabwe, vanga vane rudo nekuti vana veZimbabwe vese tibatane. Ivi tikatarisa pakapera hondo pacho vakarwadziswa zvikuru neZANU PF yavana munanga bwana Robert Mugabe, vachiitiswa zvisingaiti. Toziva nguva yagukura hundi, tinoziva zvakaitika. Vachizotiza munyika vachizodzoka, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Vangomo avo vaitungamira zapu vakashungurudzwa zvikuru nehurumende yemushakabva Robert Mugabe kuma80s, apo vamunangagwa vaive gurukota rekuchengetedzwa kwenyika, bazi raikokera mashandiro evasori munyika. Zita ravamunangagwa rinogara rakataurwa pose panotaurwa nyaya yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Mirishonga iyi yakaita kuti vangomo vabude munyika vachitiza, vachityira upenyu hwavo. Vangomo vakazoita nhaurirano navamugabe vakasainirana chibvumirano cherunyararo muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.